Pasi pemutemo weparamende vatevedzeri vemutungamiri wenyika makurukota ehurumende nevatevedzeri vavo vanofanira kuzivisa paramende kana vasingakwanisi kuenda kuparamende kunopindura mibvunzo nechitatu chega chega asi nhasi mudare mange muine makurukota maviri chete pamakurukota nevatevedzeri vavo vanodarika makumi mana vamudhenda vati akandike kutanga kuti mudare muve nemakurukota mashoma kudai uye vaudza munyori weparamende vakenneth chokuda kuti vataure nemunyori dare makurukota vamishek svanda kuti vanzwe kuti makurukota aya ange ari kupi vamudhenda vati vachamhangara nyaya iyi kumutungamiri wenyika nhasi chaiko.
Let me also advise the house that this has been the worst attendance.
Regai ndikuzivisai kuti aka ndeke kutanga maminista akawanda kudai achitadza kuuya kuparamende uye kana ndichinge ndanzwa zvichabva kuna mabharani weparamende ndichaudza mutungamiriri wenyika nhasi chaiko.
Sure that this is brought to the attention of His Excellency the President this afternoon.
Makurukota edzidzo yepasi nepamusoro vaPaul Mavhima navaAmon Murwira ndivo chete vange vari mudare paratanga basa. Mumiriri wemutare central vaInnocent Gonese vati havasi kufara kuti vatevedzeri vemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi navaConstantine Chiwenga havasi kuuyawo kudare kuzopindura mibvunzo kubva kunhengo dzeparamende. Nyaya yekuti makurukota ehurumende pamwe nevatevedzeri vemutungamiri wenyika havasi kuenda kuparamende kunopindura mibvunzo yave nenguva ichiitika izvo zvave kutsamwisa vakawanda mudare pamwe nemunyika. Mukuru wesangano replatform for youth development vaClaris Maduku vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti apo zvinhu zvakamira manyamamire nerongo munyika makurukota ehurumende anofanira kupindura mibvunzo inobva kune veruzhinji. Vatiwo vamunangagwa pachavo vanofanira kuona zvavangaite nevatevedzeri vavo nemakurukota avo.
Zvinokwanisa kubudirira sei kana vanhu vacho vasiri kuya kuparliamend uye totarisira kuti isu semasangano akazvimirira ega ndakamirira platform for the development ofunga kuti izvi zvaakuitika izvi zvauda tikwanise kuwana tsanangudzo zvaakutoda kuti vamunangagwa chavo chavo vatipe tsanangudzo kuti zvii zviri kuitika kana tisina tsanangudzo inogutsa isu semazimbabweans tisu tinofanira kunge tiri recipients yeservice delivery yenyika tisu zve tinofanira kunge tichibvunza zvii zviri kufamba sei titakutorawo mange matanho yekuti tipe hurumende pressure.
Zvichakadai nhengo dzeparamende dzakawanda dzange dzichida kuziva kuti sei hurumende yakakwidza mutengo wepeturu nedhiziri isina kunzwawo pfungwa dzavo. Vamasango Matambanadzo vanomirira Kwekwe Central vati pari zvino havana zvekutaura apo vanobvunzwa nevanhu nezvenyaya iyi nekuti havana zvavakaudzwa.
Iko zvino hakuna UPR kusimudza musoro musitu tirubvunzo chii chitakuita sezvino tinounganira zvinhu zvemhangamhanga muno ndisasvikase panze hapasi kufambika apa ukangofamba seminista sesizo vamakusvipa kuti aonekwa mp chii chiri kuitika chii chiri kuitika vanhu vakwira pamusoro pemabhazi vari kufamba pamusoro pemabhazi mukipakeriye bhazi nekuti bhazi rachipa.
Asi gurukota rezvemutemo pamwe neparamende vaziyambi ziyambi avo vazouya kudare pave paya vati nhengo dzeparamende dzichawana mukana wekubvunza gurukota rezvemhando dzemoto vafortune chasi mangwana mushure mokunge vatura mashoko pamusoro pemutengo wepeturu nedhiziri pamwe nematanho ari kutorwa nehurumende kugadzirisa nyaya iyi. Mumiriri wenoton vatemba muliswa vati dai zvaibvira nhengo dzeparamende dzinofanira kupiwa garaji radzinonwa peturu nedhiziri vachiti vave kupedza nguva vari mimitsese pamagaraji izvo zvave kuvatadzisa kuita basa ravo. Vamudhenda vati nyaya iyi nedzimwe dzataurwa navamuliswa dzichazeyiwa pamusangano wekomiti inoona nezvekufambiswa kwebasa yeStanding Rules and Orders Committee mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya.